Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 22, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadic vaemarson Munangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMunangagwa vanouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZanu PF uye waparura musangano wepagore weZanu PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vaMunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister revolutionary party FLERIMO and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu FLERIMO uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFLERIMO wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inova sachigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taakuenda kune maplatform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMunangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chiriraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye vakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro rehigh court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vane vakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvi zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana Chitrest muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose hurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrest muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo akabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Yekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa. Tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungwisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazoti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvanhu zvisina kumira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tataakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti tiende kumatare edzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamamuchida kuti zviitwe apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities akwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhira maregularization fees, vane mareceipts avakutobhadhira kukanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti address dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwisa Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwisa kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemuZimbabwe vari kuyemura mafambisirwo esarudzo dzekunyika yeAmerica idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzayo zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndiMakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoyi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taitisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anoyuwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike, mugari wemuHarare, anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze, vane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota. Tikaona kuAmerica tirikuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota. So tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musadzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzemaelections. Isusu nzira dzedu dzemaelections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika, apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvavapa chena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yavaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nefuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neveCIO kunoku vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva diki-diki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisira kuti mapurisa kana neveCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvoonera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo hwakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakaremerana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuUganda rabata nhengo 10 dzebato rinopikisa reNational Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nhengo idzi dzanga dzava nemakore 4 dziri muchirongo. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAntony Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabata sezisa section iyoyo chiyakaibatanidza nefinancial number 1 ya2018 yakaamenda bank use vandityora kodzero dzevanhu nekuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufarudza zvavanoda inonzi right to choose. Sakara munhu aenda kushopa akungonzi sevhisa cash chet vatotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidza nekubhadhariswa faini kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva mumabhizimusi imomava kushanda navanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe wekuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweye mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei nemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richitarirusira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti va Tim Walz veDemocratic Party nava J.D. Vance veRepublican Party vari kumhanya-mhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera ivo mavhota achiri kudokoko vanenge vachinzi ma-undecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi ma-swing states. Ma-swing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumademocrats kana kumarepublican havana pavo, ende ikoko ndokunonzi ndokunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndokwavari kutambira ikoko nekuti ndokwavari kuziva kuti ndokune mavotes ndokuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuva mai Harris, tanzwawo kuti vane mainterview nakasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi kunyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview pa TV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhote kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kucampaigna.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mates, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game rava kutamba rari kuda kuona kuti kuSenate ukoko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti vamukoma Vance vari muOhio imomo. Yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda mukoma Walz Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020. Vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, ba Studio 7 hapo, murisei mese ba Studio 7. Ya, serilini yaka rohwa, serilini kusiri. Apana ne province yaka mbo ina serilini. Kati, wakuno tabe yaka biri jira yeye. Kubiri jira biri jira, ndia kato tambiwa. Apana serilini yaka rohwa, serilini kusiri.
Mamsora nangwa majunga kandimire na wamu isi wa Samarana. Ndini wenyu Adam Kitauro, seri muno Queenstown, mu location ini kwa Lingi, ndukutora kwa msoro, pachame ni Sadak. Awa baba wako yako business, waya uzopara za nyika zaka wanda, susaka nzira na Mozambique, nizimu nyika zaka tukumboredzu, kutuwa ite unu wa waina o, kanatikiti baba, wafana utuwa nita unu, kuruwa wana, ya mzimai, ndosho wafana na baba wati na wawo president wedu, unuwa unangunaka. Nyika medu mruguru utama Diamond, Makromu, Matombo, Jese, kuita utsi, nyebezu kuti muna harape mahara mchipatila motenga mshonga mobe nyuma itemo ni maga nyarara wana wachona mshonga zuse mahara pangsoro pazo mnuto wa patari safuti
mazuri ya Studio 7 inikuona kwa mdoona so kutu ma American kawari kubata vana so kutu vana wana kuziza hapana mnasina kuziza kawari kutu kwanzi mzimba kwa mnama sanction wachinye ngegwa ni marijimu change mazangche ndo harimu endano rukwaza vanu ma ordinary people zao kwa hivyo kana wachona tu mazangche acho hazi mazangche kwa gavama bise kwa hivyo singa temeri nyika zakaita sana South Africa unanogara waji Urawa unana Botswana unanogara waji waji Sunga waji Uhimwi
Awana joni mshayavana wakuna na Amerika kwa mnu inda mungango inda osu enyo bati wano nengi wachidipa iku kwa kwa wasi wano wakata ina na joni mshayavana nengi wachidipa una na Amerika apana shino zizi wane Zimbabwe kutu wana joni mshayavana wangatota hata yenda kwa Amerika apana shwatinga ndesu zao because imuno mu Afrika mashika atasa wana South Africa wano kushansa ranja wana mbuchinja wana Mozambique wano kushansa yawe mani kira wewe mamedikashi wana Malawi wano kwa makuacha wana mbuchinja wana Nigeria ino nguwa yu manaira wana mbuchinja wana Botswana nongo wa mapula wana mboshinja ati medu mu Zimbabwe kubamu madola ataisha mbisa tikapinda marati GS tikapinda mabondi tikapinda iko zinezwe mazigi ya meno zinezwe chungo gazirwa saka menda kunita nezwe hii nika ya nangana mari kutu unodikuwa na nika zine mari sedu nika ina mari kwa menda nudi
nasi unaure gain bota around chiti mnika medu mkomu mwichina eno police service vetarapia ya mkutibatisira kusunga vanu antasha mdrobari vanoba vanita mameda cases hakuchina mama prisa edu ava ma politician hizo hizo mruko ona oti ma armed robbery cases tuku nivama 4 million ya rikubiwa asikudai vanga varvan varugita zwe politics vada vaka sunga kudara vani imamu kati hizo hizo varugita za kusunga vanu varugita ma armed robberies mapurisa hako concentrator ne politics baka nzuka kutipaunga na manu ACC vaita msangano wapu wako mayakuno sunga wako ma armed robberies anenga chinoba saka nyika chai chayoka ya kudaku itikuwa eno zirisha feo ma ministries ayo ashata ese
Izo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisina ine Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavete zvekunyorera pa nhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheve chidiki chedu connection for live talk nasi tiri kutarisa nezve sarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika varisa chigaro yeSadiki vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisarudza pera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kumfumfu 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezantsi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo ele Frelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolu khetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePhalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lizwe zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla baya kuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini kukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba. Ngemva kwalokho ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele bani uphumelele, kuhle ukulinda.
Hamba kwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khona kokuyini?
Isikhathi ngekuthi abantu baya balobungane obujwayele osebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane nganxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo kodwa akuqondanga khona lokho. Kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi ilandelwe, abaphikisi abaphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni, ukuthi nxa sokufika ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo eyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yini uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC yinto ekhuluma khonokho? Akunjalo ubaba khonokho.
Indlela ebiqondile ukuthi angahalelisela ukuthi kube lokhetho eMozambique, ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyabukhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhulekile kumbe akukhulekanga. Uyiqale khona lapho. Ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye basho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle, kube le report yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani, African Union itsho ukuthi kuhambe njani. Ngemva kwalokho ke sekuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho. Okwamanje angakhuluma ngakho ukuthi kube lokhetho eMozambique, kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota, kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcweti kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leZanu PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kweleBotswana, eleBotswana Democratic Party iBDP, ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo. Kubika intathelisindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla leZanu PF umzana Farai Marapira uthi kungamanga okukhunywa ngumongameli weBotswana umzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi iZanu PF izama ukuphathisa le BDP ukuthi licele ukhetho ozaqhutshwa kwele Botswana ekupheleni kwayonela inyanga.
Ukukhulunywa nguKhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abalingqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela ngwele Botswana. Ukhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba le Botswana Patriotic Front. Ujele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abezanu PF sebephiwe izithuki bazovota kwele Botswana.
That's why Masisi onabatha ukuthi maZimbabwe batana muBotswana kawumangela
bathi. Yikho uMasisi wayefuna ukuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana esebenzisa isithupha. UMasisi uyesaba ukuthi kaselasekelo. Bangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana amehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kwele Botswana Umbrella for Democratic Change umzana Moeti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi le Botswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe uzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with ZANU-PF.
Ibandla le BDP lisebenzisana leZANU-PF ukugqila kukhetho.
Ngokunjalo uMhwasa uthi bazafola emgwaqweni eHabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana uyaphanyeka isikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kwele Botswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo yokusiphathamandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Usenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle komanyano weUDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana eye-Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla leZanu PF uqela ukhetho.
We also released a statement expressing concerns. Izeki yaziwa njengenhlanganiso yehlala encediswa ibandla leZanu PF ukugqila kukhetho.
iZEC iya kuphika lokho isithi kayingeneli ukukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla leBDP Mnumzana Khalelelo Khintse uthi konke okukhulunywa amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la ekethula okufanayo ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba. Kubikwa njalo ukuba ibandla lezanu PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kwele Mozambique njalo lazama uncedisa ile African National Congress ukuphekapheka ukhetho kwele South Africa. Amabandla aphikisayo athi selingenela njalo kwele Namibia lakwele Zambia lapho elisekela khona ibandla lwayengumongameli uMnumzana Edgar Lungu. Elebotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala ngaphandle kwelizwe kanye nezisebenzi kahulumeni ezabeziphatheke kukhetho kugoqela amapholisa lamasosha. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafola emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi. Yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Chisa Spanda uyalandisa.
Bekulabantu abaningi kobulawa ya amphitheater bevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancume kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekadile ubuhlakani. Ngiyabonga. Inchiye ngisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayi ukuthi uManyathi umtshele isizungu.
Into kade eyitrela nesiwophi bagayisedisa labo abasele umsebenzi wabo phambili. Silandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawayo celebrity. Umnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawa central edalela ephalamende uthi bezwana kakhulu logogo uRose. Isobho zithi ilizwe lilahlekelwe liqhawekazi. Umnewawo uMnumzana Mackenzie Mlotshwa uthi udade wabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kagesi ngibona ingane selizazwakala ukwedlula esaphila.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo ugogo uMoli Moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sonto so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile loThandeka Ncube wencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuye emfeni lapha nyamangali number late more than 1,000 people.
Ube nabangane abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thina besesigrumile singama widow about 30 to 45. Eses promise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhla emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eliqhawe lazi lakobulawayo. Nimele iStudio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Korea lithi lizanika ele Ukraine izikhali uma ele North Korea lingahambisa amabutho alo kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters labe AP. Ibutho lakwele Uganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo ele National Unity Platform alichumi lasithupha 16 elamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli walelilizwe baqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende womabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states abalisa iPennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump lo Harris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala eOhio konapha eMelika.
Akula clear leader okwakathesi ngoba siyakona ama-polls akhomba ukuthi we are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania uTrump ungantho uphambili nge 1.46 to 45. Singakhangela Michigan, uNkosazana Harris is ahead by 2 points, 47 to 45%. Singakhangela Wisconsin, uNkosazana Harris is ahead by 46 to 45. So, hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kuka Nkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhlaka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelowa house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha, they are more Republican leaning, so yibo ngantu abazathatha wonke ama races for the local races. Yiba mama imajority lapha for the state legislator, so amboni kujintsha kakhulu. But i-state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown kuthwaso kusetshenziswe 300 million the most expensive Senate race in America kathesi. Ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator ama senators ama Republicans bayasebe phambili kwama Democrats. Kuma Congress races I think bathi khona ama Democrats might flip 5 to 7 seats, ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha ngantu akuzatshintsha, i-Republican ithatha ama-Senate seats, i-Democrats ithatha i-Congress. Yikho engikubonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika, njalo uhlala e-Ohio khonapha eMelika.
The Voice of America.
Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imisebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutha izifundo emakolishini yemfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo, njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke nyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka ebuliliro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolusuku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kanathemba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yami angikaze ngasebenza, ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokhu ewathengisa. Baningi abafundela okutsheneyo abakusimo esifana lesikaGilbert unomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe njalo kayibambi imali.
Le ngane yodwa efuhamba esikolo sabantwana imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo, angikwanisi ukuba ngihlanganisa imali kwani ukuthenga noma okubambekayo nje.
Usele minyaka engamashumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini edolobho leHarare layo ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi ugcina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyitholayo ibhadala abanikazi bemduli esiyisebenzisayo yona le impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini lemfakose laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ikakhulu sikhangela kuba impilo zethu zahleza phose zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenza lamabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhani ukuba kwenzakala nemabhanga ukuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zevana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services uma bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunity.
Inkampani ye-Tastista ebuthelela inani lemisebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelitshumi lanhlanu 15 kusiya kwengamatshumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulitshumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele bakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumnumzana Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitaladeni kobulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola emelika irandi ipula lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobunengi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
sizahlala sisiwoda kubona laba emqunyiwe izitolo imkambo le phandle emncane le equnyiwe yezathi siwoda sizabe sirobhana Rob Peter and Pay James sizabe sikhala lathi ngithi shotile nge-1 rand yona kuyiprofit yakhe laye uzabona umuntu omunye laye xa esemodisela laye uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand.
Ungasichasisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali?
Ezasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgar sokuyini ngamashopunyana ufinde ukuthi kupartitioniwe phakathi kulothengisa amakhukhung oil yakhe kulothengisa izigqokanyana inzipho kulothengisa amadred ubona lana amashop yiwe sesingena kiwo siwoda kiwo awotisa nge-US dollars or ngerandi. So vele ku-odakwethu kwasesayikhatshana sesinabomesinabo ethu eduzane khonapho abo kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or irandi maybe sometimes la kwezinye indawo ipula ikuthi ipula nje kalijafanga ukusetshenziswa kakhulu lathi nxa sezithengisela abanye ukuthi ungayiwoda i-cooking oil yakho maybe in bulk nxa uwode ebe kuhle iyabe ngama-$2 something US lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents senzethi $3. So find ukuthi vele idorobho lonke lakoBulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business. So pick and pay ngikhuluma so-chopis ngikhuluma so-bantu challenge abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network. Business ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihamba yilona lelo ngiyanegotiate edayibe sakhiwa as compared to emashopa njengabo. Okay lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wama-customer lawo akhala uzosithi angile 40 rand ngishotile nge-10 rand uzosithi ilanga lingilitshone ngingabambanga mali sosithi ayibisake sisebenzisa wona lawa ama-currency angasowethu emzini aleli zigi vele isifile okwatsho abantu abantwana ama-youth athi iyafaya kaloda isifilodile njalo singayazi singazake sisisebenzise. Kubala even le ma-church uyofind ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapha izwigi uthola vele kungela xa ungathola uzitholela even i-10 zigi kuphela besishayiphisa akusela lo muntu oshayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile azipumi azikhipheki from bank to EcoCash.
Unkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso eBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana labo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcina ejele hambe ilizwe lingayi-experiensi akuthi thatha abantu ukuthi sithi bayatoyitoya beygcina ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo futhi ubususiswa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi ngabantu abangayenzi kahle kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi imlandi le America la mazwa nalawo ngekuzwa iZimbabwe complaina nge-Israel kodwa icomplaina nge-America nemlandi kanti i-Israel iyezokurayithi yini konokubhomba abantu.
Studio 7 linjani basakazi, linjani balaleli, hhayi ngiyalibingelela lonke. Ikuthi iproblemu kajosefa uChuma kafuni kuvuma iqiniso. UJosefa iqiniso abalivumi yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso yokuthi abalivumi bacasha ngomunwe. Konke abakukhulunywayo kunabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetshwa. Hayi sarendi ngohulumende lo silaye lo, sarendi uhulumende wasifakayo lo, sarendi uhulumende odlakela.
Studio 7 yani basakazi abalaleli, abasakazi besicela ukuthi izindaba zenu liziqedisise lilandelele. Kade sizowuthola abantu abathatha imali ukuthi sebaboshwa mbobotshwa ngasikwazi, sizowuthola ukuthi omunye laye la ushatunga lo kuthiwa avulele amapholisa ingqamo ukuthi kwaphetha ngani asikwazi. Acele kunye likulandelele sikuzwisise lapho kuya khona kokucina khona.
2007 njani balandeli nabasakazi, mina igama lami nguMelusi Mthembu. Lapha kwele South Africa sesiyazamina ukuthi kusende ama-audio, hayi ama-audio dawavalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.